safety officer of Garden Route District Municipality, George Cape Town. Pakaita incident management yakati tiri kune mashona aripo inini ndinofanirwa kundobatsira nekuita language translation nokuvabatsira kuti vazita ataurwa nemakambani avo vaone kuti aripo here panhisi. From Tuesday pane vanga varikowo vachitsvakana nehama dzavo, but nezuro Monday pane vazimba 2 vakazowanikwa. Saka avawanikwa kudaro hama dzaka identified and it was confirmed. After it's been confirmed, pakaonekwa kuti panga pana Peter Chitsiga naObvious Nqube. So after that ini ndakabva ndangomobilize a community emGeorge nenonzi Dzima Affairs imwe iri kuThembalethu community iri padhuze neGeorge ikoko. Tingoenda kuti tindopa support, sindi taingovapawo support yataona hama dzavo, but takazondovapa support. This morning 9 o'clock tabva tasangana paya nemapastors, pano vamwe vanonzi Pastor Boundy nerimwe member rauya ipapo rakati wandei kundopa support nokuwana maideas kuti tingabatsira sei on financial aid. Ipapo nhamba yanga iripo vanhu vanga vachitaura over 20 vanhu vanga varipo.
Tombotarisa panyaya yerubatsiro. Rubatsiro rwamuri kutsvaga rubatsiro rwakawanda sei uyezve vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Rubatsiro rwavanhu nderwemari. Izvo zvine zvinotata hangu inicontact marelatives vacho kuti what is the way forward after vayabva kumochari kuti chii chiri kuitika. But nyaya yemari ndeinenge ichidiwa. Government yemuno yanga ichipromisa kuti ichabatsira nemakofini nerepatriation and the like. But munozama protocols egovernment, it might take a month or 2 months kuti zvive finalized. But isusu as a community, zvimu community, tikakwanisa kuti tibatsirane kuti hama dzedu dziende kumusha. Kana hauzobatsira nemari or whatever kuti hama dzedu dziende kumusha, the earlier the better. Saka panyaya yemari apa ndopa ndirona sekuti ndopanoda kuti pagadziriswe. Nekuti kana variko vane mafuneral pala, I've been in contact with more boys in its way, Great Hope Funeral Services. Kana vachibatsirawo kuti vakwanisewo kucommunicata nemarelatives, zvingabatsira kuti tiite speed up process than kumirira government. Government zvinenge zvine maprocedures adza dzinoshanda nawo. Saka isu tikawanawo rubatsiro rwakadaro zvine zviri nani. Chitiko chakaitika Monday last week, pabuilding panga pane vanhu 81 ipapo. Still pane 20 vachiri missing. As for today, they found 32 deceased patients. Vamwe vari hospitalized, vamwe vakabuda vasina kuwara vari kudzimba dzavo. Of which 2 ndatima Zimbabweans, pane umwe 1 watiri kutsvakana nehama dzake. Kunoka aishandisa zita rekuti Nyoni, but rake anonzi Tondirai Magunei. Tinoda a clear photo yake kuti tipe vanhu veforensics kuti vakwanise kutibatsirawo neidentification, because hapana hama yake iri pagrounds.